Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro kurume uri musi wechipiri kurume 28 2017. Makateerera kunepfenyuro yeStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti izvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Chawakadya chomuka vaDidmus Mutasa voudzwa nematare kuti vanogona kusungwa mbune nemhosva dzavanonzi vakakonzeresa kuparwa kwadzo vari gurukota rehurumende. Masangano evanhukadzi ochema-chema nemhirizhonga yemudzimba iri kuramba ichiwedzera. Nomen Mapeza oburitsa pachena pfungwa dzake pamusoro pebasa rekurairidza chikwata chema Warriors. Ii ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbova gurukota rinoona nezvevasori vaDidmus Mutasa vave kunakurira nyoka mhenyu kumukuru wesangano revasori reCentral Intelligence Organization vaHappyton Bonyongwe nemhosva yekutyora kodzero dzevanhu yakaitika kubva muna 2008 kusvika 2013 panguva yesarudzo. Mashoko avaMutasa anotevera nyaya yakakwidzwa kudare namuzvare Justina Mukoko uyo uye mamwe mapepa akaturwawo kumatare navatendai biti gore rapera vachipomera vaMutasa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu pavainge vari gurukota. Muzvare Mukoko vakaendesa vaMutasa kumatare nenyaya yekumbunyikidzwa nekupambwa kwavakaita muna 2008. Dare repamusoro nezuro rakati muzvare Mukoko vanokwanisa kuendesa kumatare vaMutasa mbune. Magwaro akaendeswa navabiti anotevera nyaya yakakwidzwa navaMutasa kumatare vachipomerawo vabiti mhosva yekuvasvibisa zita ravo. Vabiti vanonzi vakati vaMutasa vainge vaine chekuita nekupisirwa mumba kwemwana anonzi Christ Powers Maisiri muna 2013 munguva yesarudzo uyo akabva ashaya. Mumapepa avo vabiti vanoti vari kudaidza zvapupu zvinosanganisawo vanhu vanoti vakashungurudzwa navaMutasa kuHeadlands Makoni North kusanganisira hama dzevanhu vakapondwa muna 2008 uye madzimai akabatwa chibharo. Asi vaMutasa vaudza Studio 7 kuti osaya manyepo tichakupai hurukuro navaMutasa mangwana. Nyaya yekudzingwa kwameya weGweru vaMutendi Kombai pamwe naKanzura Kenneth Stole yatora rimwe danho zvichitevera mutongo wakapiwa nedare repamusoro nezuro mubulawayo rekusendeka parutivi sarudzo dzinofanira kuitwa dzekutsiva vaKombai navaStole. Mutori wenhau Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Gweta riri kumirira vaKombai vaBrian Dube vaudza Studio 7 parunhare kuti dare High Court rakatambira chikumbiro chavo chekuti sarudzo dzekutsiva vaKombai avo vaive kanzura yemirira Ward 1 pamwe navaStole avo vaimirira Ward 4 dzimbomira kuitwa kusvika dare iri rapa mutongo waro pakupikisa kuri kuita vaviri ava kudzingwa kwavakaita. VaKombai navaStole vakadzingwa negurukota rezvematunhu vaSevia Kasukuwere pakupera kwakukadzi mushure mekunge dare rakazvimirira kana kuti Independent Tribunal yavaive vasarudza yanzwa mhosva yaipomerwa vaviri ava pamwe nemamwe makanzura gumi nematatu eguta reGweru. Asi vadwe vati mutongi wedare High Court Justice Nicholas Matonsi vakabvuma chikumbiro chekuti sarudzo dzekutsiva vakombaina vasitole dzimbomiswa.
Danho ranga richida kutogwa navakasukuwere nezeki nderekuti vanga vachida kuita mabai election ward 1 yavakombai amutendi ne ward 4 yakanzela sitole mugwero. Asi vakamiswa nezuro mushure mekunge dare guru High Court raona kuti zvanga zvisina kukodzera, zvanga zvisina kunaka kuti vaite mabai election iwayo vachishandisa decision ya tribunal nova yaka iri kuchallengewa kureview ku High Court, nekuti zvinoratidza kuti panogona kuva nemikana yakakura kwazvo yekuti decision ye tribunal iyo inogona kusendekwa parutivi nekuda kwekuti inogona kunge yakakanganiswa pamutemo maitiko akaitwa zvino.
Vadhwe vati vanotarisira kuti dare reHigh Court richatanga rapa mutongo waro pachikumbiro chavo chekuti mutongo wekuti vakombai navasitole vadzingwe wakapiwa neIndependent Tribunal waive usina kufanira.
Pamamiriro ezvinhu izvozvi ndepekuti vakasukuwira havana zvavanogona kuita maringe nemawards emakanzela maviri aya, nokuti zvinhu zvavanoda kurimba nazvo zvekutribunal zvinofanira kutanga zvaongororwa neHigh Court kuti zvakaitwa nomazvo here. Zvinova zvatinofungidzira kuti zvakareshwewa zvizhinji, ende tinoda kuti tikuzivisei kuti nenguva shomanene review yacho inogona kunge yanzwika vobva vadzokera kubasa.
Vakasukuwere vakamisa makanzura egweru basa mugwere ra2015 vachivapomera mhosva yeuori pamwe nekutadza basa. Kunyange azvodarira High Court raive rapa mutongo wekuti izvi zvaive zvisiri pamutemo, vakasukuwera havana kukasika kuteerera izvi. Zvichakadaro, sachigaro wekambani yeZITF amai Ruth Ncube vanoti gadziriro yechirongwa cheZimbabwe International Trade Fair chegore rino iri kufamba zvakanaka. Amai Ncube vakaudza vatapiwe nhau munguva pfupi yapfuura kuti kusvika pari zvino zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana zvenzvimbo yeZITF zvainge zvabhukwa, uye pane nyika 14 dzemhiri kwemakungwa dzinosanganisira China, Germany, Japan, Indonesia pamwe nedzemuAfrica dzinosanganisira South Africa, Namibia neTanzania dzakatozivisa kuti dziri kuuya kuchiitiko ichi.
ZITF 2017 yaqala kulinyanga ezayo iqala mhla ka 25
ZITF yedu yegore rino iri kutanga mhla 25 kwa mhla 29 April. Ndingindira regore rino rinoti harnessing linkages for industrial development. Tiri mubishi rekugadzirira uye tinofara kuti gadziriro yedu iri kufamba zvakanaka.
Trade fair yegore rino ndeyechimakumi mashanu nesere kubva zvakatanga chiitiko ichi. Chirongwa cheZITF chakanangana nekuratidza vekune dzimwe nyika zvigadzirwa zvemuZimbabwe kuitira kuti zvitengwe kunze kwenyika, izvo zvinozoita kuti nyika iwane mari yekunze iyo iri kutsvagwa nemaziso matsvuku kuitira kuti ibatsire mukuvandudza upfumi hwenyika. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Vanorwira kodzero dzimadzimai vanoti kushungurudzwa kwevanhukadzi kuri kuramba kuchiwedzera kunyange hazvo hurumende yakaisa mutemo weDomestic Violence Act. Mutemo uyu wakatanga kushanda muna 2007. Patisha Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Vanotungamirira rimwe remasangano akazvimiririra rinobatsira madzimai anenge ashungurudzwa remusasa project amai netimusanu vanoti kuondomoka kweupfumi munyika ndechimwe chezvikonzero zvavanoti zviri kuwedzera kushungurudzwa kwevanhukadzi.
Semusasa tiri kuona kuti nyaya dzemhirizhonga yevemadzimai nevanasikana iri kuti wandei, ende patiri kuona chiri kunyanya kukonzera kudaro zvizhinji zvacho zviri kuenderana nekutamburuka kuri kuitika munyika medu. Kune nyaya dzokuti yezvino vazhinji madzimai ari kukwanisa havo kuenda kumisika achikwanisa kuriritira mhuri, asi tinoona zvakare kuti vazhinji varume havasi kumabasa, ende zvazvaita izvozvo zvaita kuti muve nekutaudzana kwakanyanya nemhirizhonga mudzimba, nokuti varume havana kujaira kugara mudzimba vasingaende kubasa. Nokuti murume unokura achinzi ndiye samusha, ndiye unofanirwa kuriritira mhuri, asi vazhinji havachakwanisi kuriritira mhuri idzodzo.
Amai musanhu vanotiwo vanotarisirwa kupedza dambudziko remhirizhonga wakaita semapurisa mudzimwe nzvimbo wari kure nemadzimai. Vanotiwo Matare, dzimwe nguva haasi kukoshesa nyaya dzemirizhonga.
Tiri kuona kuti tine dambudziko rakanyanya kune avo vanotarisirwa kunge varivo vanopedza mhirizhonga kana kuti vanodzivirira mhirizhonga. Madzimai atinoona pano mazhinji anochema kuti dzimweni dzenguva mapurisa chaiwo haasi kuwanika kwavanenge vachigara. Kune dzimwe nzvimbo dzatinoshanda kwekuti mapurisa anenge ari kure zvakanyanya nemadzimai. Kuti kana mudzimai arohwa usiku aonekwa achifamba achienda kunogona kunge kuchinetsa. Saka unoona kuti patinotaura nezvemhirizhonga zviya, vazhinji chero vakarohwa chero vakashungurudzwa vanoona zvakare zvisina zvazvinobatsira kuti vakwanise kunge vachibuda mudzimba vachienda kunomangara because mapurisa anenge ari kure. Tikaenda kana kumakotsi unonzwa zvakare madzimai achiti tinogorega seiko kurohwa zvichiramba zvichinyanya kuwedzera nokuti kumapurisa kumakoti kwedu chero ukaenda wakarohwa nyaya idzodzo hadzinyatsotariswa neukoshi sezvinoita kunge munhu aba kana mbudzi kana huku chaiyo chaiyo.
Muzvare Glanis Changachirere avo vanoshanda nesangano reInstitute for Young Women Development vanotsigirawo mashoko amai musanhu vachiti dambudziko rekushungurudzwa kwemadzimai munyika riri kukura. Muzvare Changachirere vari kukurudzira kuti mapazi ehurumende asimbaradzwe pamwe nekudzidziswa kuti dambudziko iri ridzike.
Chimwe zvechinoda kuitwa inyaya yekusimbaradza mapazi ehurumende anonga fanura kunge achishanda nematambudziko iwawa akaita semapurisa. Kunodawo zvakare dzidziso yakasimba kuti mapurisa vawanikwe vachigamuchira kuti dambudziko regender violence yatova nyaya yavanofanirwa kunge vachitonga zvinoenderana nemitongo iripo. Haisi nyaya yokuti vanoti mudzimai kana kuti munhu asangana nedambudziko iri akanomangara vomubvunza kuti iwo wanga waitei kuti uzorohwa kana kuti ndezve mumusha menyu endai munogadzirisa.
Momo madzimai akashungurudzwa ari kubatsirwa nemusasa asina kuda kudomwa nezita anotairowa zvikuru kunyange zvazvanga akazvitakura.
Aindirova chazvekundirova chi apa ndaine mimba nebvanidzinga nevana vangu nemimba nemwana wani nemwana wangu netwezi nebvanidzinga. Saka ndaindoshaya kwekuenda pandakazoenda kurotenduko kukotoko pandaenda ikoko vakazozibatsira vakaita kuti ndive kuuko ndava kunoko kuti ndio vakandinyorera tsamba kwaindiwe kunoko vandauya kunoko vandopa vakazondibatsira ndikaenda kusheuti. Aindirohwa ndikamuona dai saizi kwaiva kurohwa ndairohwa ndine mimba.
Vanorwira kodzero dzemadzimai vanotiwo kunyange hazvo kune varume vari kushungurudzwa madzimai nevanasikana vari kushungurudzwa ndo vakanyanya. Vanorwira kodzero ava vanotiwo ibasa remunhu wese munyika kupedza mhirizhonga. Kunyange hazvo paine mutemo unoranga vanoita zvemhirizhonga, mutemo uyu hausi kushandiswa nemazvo nepamusana pezvipingaidzo zvakasiyana-siyana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Murwiri wekodzero dzevanhu ane mukurumbira muSouth Africa vaAhmed Katrada, avo vakapedza makore akawanda vari mujeri pamwe namushakabvu Nelson Mandela, vashaya vave nemakore makumi masere nemanomwe. Sangano ravana chipanga mazano rakaumbwa navaKatrada raburitsa mashoko nhasi richiti vaKatrada vashaikira kuchipatara chemuJohannesburg mushure mekurwara kwenguva pfupi zvichitevera kuvhiyiwa kwavakaitwa musoro wavo pakanangana neurozvi hwavo. Kupikisa kwavo utongi hweudzvanyiriri hweapartheid muSouth Africa kwakaita kuti vakandwe mujeri muna 1964 pamwe chete nenhengo dzeAfrican National Congress dzaisanganisira vaMandela, vaWalter Sisulu navaGovan Mbeki. VaKatrada vakapedza makore anodarika makumi maviri nematanhatu vari mujeri kusanganisira makore gumi nemasere vari pajeri reRobben Island. Muna 2013 VaKatrada vakatungamira muurongwa we wekuratidza vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama, Jerry reRobben Island. Vakatrada vanga vachizivikanwawo nekushora zvinoitwa nemutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma, uye gore rapera vakanyorera tsamba vaZuma vachivakurudzira kuti vasiye basa. Sangano reAfrican Capacity Building Foundation kana kuti ACBF nasi raburitsa gwaro ra 2017 rinongorora nyaya dzezveumhizha munyaya yebudiriro munyika dzemuAfrica. Asi gwaro iri riri kuburitsa pachena kuti nyika dzemuAfrica dzirungotaura nezvekukosha kweumhizha kana kuti science and technology, asi hadzisi kutevera zvadzinenge dzati dzichaita. Gwaro iri raparurwa muHarare nemune dzimwe nyika. Vachitaura pachiitiko chanhasi, munyori mukuru mubazi rezvedzidzo yepamusoro vamachivenyika Mapuranga vatenda kuti pachine zvakawanda zvinoda kuitwa munyaya dzeumhizha kuti Africa neZimbabwe dzibudirire munyaya dzezveupfumi. Mukuru weACBF Dr. Thomas Mutali vanotiwo hapana kana budiriro ingaitwe muAfrica kana nyaya dzeumhizha dzisiri kukosheswa. Vaimbova gurukota rinoona nezveumhizha mukufambiswa kwemashoko muzvinafundo Henry Dzinotyiwei vatenda kuti muZimbabwe sekune dzimwe nyika dzemuAfrica muromo hauzarirwi nerwizi. Vaimbova gurukota rinoona nezveumhizha mukufambiswa kwemashoko muzvinafundo Henry Dzinotyiwei vatenda kuti muZimbabwe nekune dzimwe nyika dzemuAfrica muromo hauzarirwi nerwizi.
Munoona chinonetsa ndechekudai, tinoramba takananga kutaura tisinganangi kuita zvinhu chaizvo chaizvo. Zvakanaka maererano nokudzidza kuita zvescience netechnology, asi zvinenge zvichidiwa kunyatsokudoma kuti ndima yakati ngaiitwe, ndima yakati ngaiitwe, ndima yakati ngaiitwe. Tichibva taziva kuti ndima iyoyo ngaiitwe pagore, pamakore maviri, pamakore matatu, ndo zvinoita kuti zvibudirire.
Muzvinafundo Dzinotyiwei vati hurumende iri kumboedza hayo nepainogona kuti isimudzire zvidzidzo zveumhizha zvakaita sestem, asi hazvina kunyatsojeka.
Zvakanaka zvikuru, asi zvinhu izvi hazvifani kuitwa zvichiita sezvinonzi iyi ndima ndeimwewo yoga, iyi ndima ndeimwewo yoga. Hazvibatsiri kuti kune rimwe divi muri kuti ngatisimudzire maitiro okuita zvinhu escience and technology, kune rimwe divi remabasa racho, maindastiri acho muchiakuvadza achidonha. Hakuna kutinoenda kana tikange takadaro.
Mashoko aya atsinirwawo nemutungamiri weprogressive teachers union of Zimbabwe Dr. Takavafira Zhou, avo vati varayiridzi vezvirongwa zvakaita sestem havasi kuwana dzidzo yakakwana.
Tifanika ichechi chena STEM namaskills revolution, tinenge tida kuti ivo varayiridzi vambokwenenzerwa, vamboita training, vazivewo kuti tinoendepi. Manje ruzhinji rwazvo havatombozivewo kuti tinoendepi, vanongonzi tangupai silabhasi iyoyi chitoticha iSTEM. Mukatarisa kuti matichiro acho akasiyanei nematichiro anga achimboita, hapana.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paUniversity of Zimbabwe Dr. Gift Mugano vatendawo kuti nyaya yekushandisa umhizha munyaya dzebudiriro haisi kunyatsogadziriswa nehurumende. Dr. Mugano vapa semuenzaniso chirongwa chehurumende yeZimbabwe cheZim Asset. Dr. Mugano vaenderawo mberi vachiti kana panyaya yekukwezva vekunze, Zimbabwe iri kutatarika zvakanyanya nekusaziva gwara. Dr. Mugano vatiwo nyaya yekusadzidzisa vechidiki nevamwe vari mumaindastry nyaya dzezveumhizha ndo iri kupa kuti Zimbabwe neAfrica dzisaririre. Zimbabwe ichiri kutatarika kugadzirisa nyaya dzezveupfumi uye zvirongwa zvayo hazvisi kufamba zvakanaka. Makambani akawanda ari kuvharwa, ukuwo vanhu vachishaya mari mumabhanga. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanonzi vachashanyira matunhu ose enyika gore rino vachikurudzirana nevechidiki kuti vanzwe, vachikurukura nevechidiki kuti vanzwe zvichemo zvavo. Vechidiki vakawanda vanoti vakawana mukana wekutaura navaMugabe vachachema-chema nenyaya yekushaya mabasa. Asi vanorwira kodzero dzevanhu muzvare Linda Masarira vaudza ntungamiri Nkomo weStudio 7 kuti vakasangana navamugabe vachavataurira kuti vasiye basa nekuti vatadza kutonga nenzira inogutsa.
Mashoko andaigona kutanga kusvika kwavari ndekuti vasunungure vana venyika ino, varegedze kuita kuti vanhu vave vanhu vanogara vachitya, vachitya mapurisa anofanirwa ariwo ari kuchengetedza ruzhinji rwevana vemukati menyika ino. Zvakare ndinovatsa mashoko ekuti vachizorora nekuti mazuva avo ekuti vaite zvavari kuita apfuura. Unotoona kuti vari kutotambudzika kana kufamba chaiko kana kutaura zvava zvekumanikidzira nekuti vagadzirire vanhu mabasa. Ini kunzwa kuti vari kuda kumbotenderera nenyika inoiyi zvinotondishamisa kuti vari kuda kutenderera vachinotsvagei vachiziva kuti ivo ndivo honi zeri ndivo vakasiya uhoni huchiuraya nyika ino. Saka chavari kuda kunotsvaga kune vechidiki ndechei? Ivo vechidiki vasisina tarisiro neremangwana kuburikidza nekutambudzika kwavari kuita nemagariro avo. Saka ndakakuudza iye mutungamiri wenyika ino ndeekuzinga vachizorora vasirowo vechidiki vate pavasira vagadzirise pavakaresva nokuti nyika ino angova mamvenzo oga oga. Hapachisina tarisiro, hakuna mabasa, vanogwara vari kungotambudzika vachiuyira vari kudzimba, hakuna mishonga yekuti vagone kunorapwa. Saka vamugari vanofanira kumbozorora kana kuenda kuSingapore vonochigarira ikoko vachirapwa vari ikoko. Vanoti varande vachitora mari iri kushandwa nevashandi mukati menyika ino vachibuda nayo vachiendesa kunze kwenyika.
Asika vamugave vanogona kumupindura ipapo muzvare masarira vachiti hazvigoni kuti vabve pachigaro nechikonzero chekuti vakasarudzwa nevanhu.
Chokwadi tinochiziva chose tiri mukati menyika ino uye ivo vamugave chokwadi vanochiziva kuti vanoita zvekubiririra pamasarudzo anotonga mukati menyika ino. Uye havangarambe vachimanikidzira vanhu nhamo nematambudziko nekuti ivo vanoda kuramba vari pakutonga. Dai vari kuti munhu akasarudzwa nevanhu vachizobatsira zvakare vanhu ivavo kuti vagare zvakanaka, hataimboswera.
Muzvare Linda Masarira vanorwira kodzero dzevanhu vanga vachitaura vari parunare muHarare namutungamiri Nkomo weStudio 7.
Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muChina. Bazi reUnited States State Department rakaburitsa gwaro rinoongorora kodzero dzevanhu rinonzi State Department Human Rights Report rinoratidza kuti kutyorwa kwekodzero dzevanhu kuri kuenderera mberi muChina pasi pebato riri kutonga reCommunist Party. Muna 2015, China iri kupomerwa mhosva yekumbunyikidza kodzero dzemagweta anorwira kodzero dzevanhu. Magweta mazana matatu akasungwa uye gumi nematanhatu kusvika pari zvino vachiri muusungwa. Mhuri dzevanorwira kodzero dzevanhu dzinonzi dziri kushungurudzwawo. Mumwe akashungurudzwa mudzimai anorwira kodzero dzevanhu Wang Yu, uyo akabuda paterevhizheni achibvuma mhosva yaaipomerwa kunyange hazvo America iri kuti anenge ari kumanikidzwa kubvuma mhosva yaasina kupara. Vamwe vakasunungurwa vanonzi vanopota vachisorwa. Masangano akazvimirira oga anonziwo haana kusununguka zvapakuti akawanda acho avharwe. Hurumende yeChina inonzi iri kumbunyikidza vanhu kuburikidza nekusora zvose zvavanoita padandemutande reintaneti. China inonzi inotyorawo zvekodzero dzevanhu vemarudzi madiki vemuTibet uye dunhu reXinjiang vechivega. Hurumende yeChina inonzi inotyorawo zvekodzero dzemadzimai nekuvatarira uwandu hwevana hwavanofanirwa kuita uye kuvamanikidza kubvisa pamuviri kana vakatyora mutemo uyu. Munyori anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaRex Tillerson vanoti America yakazvipira kuona kuti kodzero dzevanhu dzaremekedzwa pasi rose nemuChina kuti nyika dzose dzigadzikane. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muChina. Maverengerwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munhau dzemitambo, Agafano bata basa remura iridzi wechikwata chema Warriors, Norman Mapeza, anoti akawandirwa nebasa kuti atore basa rekura iridza chikwata chenyika kwenguva refu. Mutore wedu nhau dzemitambo, Mike Okariati, anotitaurira kuti Mapeza akamira papi.
Mapeza ataurira Studio 7 kuti hakwanise kutora basa remura iridzi wemawarriors kwemazuva ese, sezvo aine muchato nechikwata cheFC Platinum. Icho chinomutambirisa mari yemuhoro. Mapeza anoti akanzi asarudze mabasa maviri aya anozvipira kuramba ari kukugona kunenge kudada, sezvo kuve murairidzi wemawarriors kusina upenyu here mangwana, sezvo achikwanisa kudzingwa basa zvisina tsarukano. Murairidzi uyu anoti anokwanisa chete kutora basa remurairidzi wemawarriors kwenguva refu ndokunge kana paita chibvumirano pakati pevezifa veFC Platinum pamwe chete naye chekuti anokwanisa kushandira maWarriors pamwe neFC Platinum panguva imwe chete.
Inini ndiri kushanda FC Platinum, saka ubvumo wechikwata changu neniwo tinofanira tigare pasi tobvumirana kuti ndizvo zvikudiwa nenyika toita here, ndizvo ndinenge ndakangomirira chete.
Mapeza anoti kana izvi zvichinge zvaitika hapana chinomutadzisa kurairidza chikwata chenyika.
Kana vabvumirana hapana chinotikonesa.
Pari zvino Mapeza akafano bata basa iri kwenguva pfupi, asi runyere kuperu rekufamba rore kuti vezifa vari kuda kuti arambe ari pabasa iri kwenguva refu. Vezifa vari kutsvaga murairidzi wemawarriors zvichitevera kusiya basa kwakaita Kalisto Pasua mushure mekukundikana kwemawarriors kumakundano e-2017 Africa Cup of Nations. Murairidzi mutsva uyu ari kutarisirwa kuona kuti chikwata ichi chabudirira kuenda kuma-2018 Africa Nations Championships pamwe nema-2019 Africa Cup of Nations. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chevechidiki cheThe Connection na 8 PM tiri kutarisa urongwa hwava Mugabe hwekunosangana nevechidiki vachinzwa pfungwa dzavo kumativi mana ose enyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai namba dzenyu paWhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318.
Chaco, don't go bunda bunda cupin when the chando usipo.
Nako kambo wauya kubva kuna Fortunate Dube tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. VaDidmas Mutasa voudzwa nematare kuti vanogona kusungwa mune nemhosva dzavanonzi vakakonzera. Asi vaMutasa vanoti vari kuzorwa mafuta enguruve vasina kudya. Masangano evanhukadzi ochema-chema nemhirizhonga yemudzimba iri kuramba ichiwedzera. Norman Mapeza oburitsa pane pfungwa dzake pamusoro pebasa rekurairidza chikwata chemawarriors. Tava, tashuka kumagumo ichirongwa chedu cha nasi. Tinoimba kuti mchange mine zvakare mangwana. Anokoneka nemfaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri mu Washington DC. Ndichiti, murare zvakanaka vateerere. Toksi yamina Chris Gande, munhau dzechindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 28 Mbimbitho 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abenhlanganiso ye African Capacity Building Foundation baphawula ukusemthethweni impumela yocwaningo lwezentuthuko ngezwekazi labensundu owe Africa Capacity Report 2017.
Abo Mandela labo Nkomo labo Kwame Nkrumah babe sithi bayakhulula iAfrica ukuze bonke abantu abahlala eAfrica bakhululeke basebenze bonke bathuthukise iAfrica behlangene. Lokho kokuchayana kuyasimangaza.
Izizalane zakwamanye amazwe zimanyene lezakwele South Africa lamhlanje zijengisela ezitaladeni zeGoli zisithi kumele udlakela lokuhlaselwa kwabadabuka kwamanye amazwe luphele.
Ukuze sanelise ukuthi siye phambili nelizwe ukuthi kusebenzise rand. Ukusebenzisa idola kwenza izinto ezenziwe eZimbabwe zidule okwedlula ezenziwe kwamazwe ongomakhelwane, okungancedisiyo ukuthi umnotho welizwe ukhule.
Ibhanga elikhulu lesizwe eleReserve Bank of Zimbabwe likhuthaza uZulu ukuthi asebenzise imali yohlobo lwama-rand akwele South Africa ukwenqabela ukusilela kwemali emabhanga. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abenhlanganiso ebona ngezentuthuko yezwekazi labensundu e-African Capacity Building Foundation baphawule ngokusemthethweni impumela yocwaningo lwabo oluqakathekileyo olwalonyaka ngaleli zwekazi e-Africa Capacity Report 2017 ephansi kwesihloko esithi Building Capacity in Science, Technology and Innovation. Intatheli izindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Le report iveze izikhexe ezikhona ebazweni awe Africa okubalisa eZimbabwe zokungazinikeli kwabohulumende ekuthuthukiseni ubungcwethi kwezokulungiswa kwempahla leze science besekela inhlelo ezehlukeneyo ezisungulwayo ngomlomo langokuloba ingwalo kuphela kodwa kungenziwa lutho olubambekayo. Emkhosini wokwethula okusemthethweni li report owenzelwe eHarare International Conference Center abe ACBF bathe ngaphandle kokuba ohulumende bazinikele ukwenza okubhalwe phansi akulantuthuko ezaba khona. Obe ngumhlonitshwa kulo mkhosi unobhala ogatsha lwezemfundo yaphezulu uambassador Dr. Machivenyika Mapranga uthi zingalandelwa ngokwaneleyo iziqondiso ezimunyethwe kule report kuzosiza ukuthuthukisa iZimbabwe.
Building capacity for STI is a positive step towards a scientific and
ukuthuthukisa ezobungcishi kweze science kumqoka ngoba kusiza kwezokuba lolwazi kwezokulungiswa kwempahla epheleleyo kuvela kumvelo yethu okuzosiza ukuthuthukisa izwekazi leAfrica.
Umqondisi wohlangothi olubona ngezokutholiswa ulwazi kuACBF uDr. Thomas Muntali uthi eZimbabwe selinganeno ngoba lilazo inhlelo zokuthuthukisa lolu hlangothi okudingakalayo ikubona ukuba ziyalandelwa ngokwaneleyo.
Zimbabwe is one of the example countries because they've put in place
eZimbabwe kungelinye lamazwe angumzekeliso sebalungisa inhlelo kulolu hlangothi njengokusungula isikhwama semali yokusekela uhlelo lwe-STEM okuyinto ejabulisayo.
Li report emumethe ukutholakale emazweni awezwekazi lonke leAfrica iphawulwe njalo emazweni alichumi ngasikhathi sinye abe ACBF bathi report le iza ngemva kwenhlolisiso eyenziwa ngenhloso yokubonisa amazwe aweAfrica okubalisa leZimbabwe kokumele kwenziwe ukuzithuthukisa kwezobungcwethi kusize ukuthuthukisa ezomnotho kulawo mazwe. Bakhuthaza ohulumende ukuba bengathembeli kusizo lwemali evela phandle kwamazwabo kodwa badinge indlela zokuyibuthanisa ngokwabo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Amalungiselelo ombukiso omkhulu wezamabhizimusi walonyaka weZimbabwe International Trade Fair asefike esibangeni esiphezulu kakhulu lapho amankampani asethenge khona indawo zokubukisa ezingaba isilinganiso sokungamachumi ayisifica munwemunye ekhulwini. Ikansili yedolobho lakobulawayo la isiqalisile ukuhlanza idolobho ilungiselela abathekelela lumbukiso obuthanisa osomabhizimusi abasuka kumagumbi amane omhlaba. Unompumelelo moyo siphalo ludaba ngugcweleyo ekobulawayo.
Amalungiselelo ombukiso walonyaka we-ZITF oqhutshwa mhla ka-25 uphela ngo-29 Mabasa 2017 kobulawayo abikwa eqhubeka kakuhle. Indikimba yombukiso walonyaka ilesihloko esithi Harnessing Linkages for Industrial Development. Umgcini sihlalo wenkampani ye-ZITF unkosikazi Ruth Ncube uthi lokhe beqhubeka bekhangela ukuvuselelwa lokuthuthukiswa kwamafekithali akobulawayo leZimbabwe jikelele ngokubambisana lamanye amazwe. Kunje uthi basebenza gadalala ukuthi umbukiso ulethe amanye amazwe ukuthi azobukisa imichina lezinye izindlela ezingaphathisa ilizwe ukuthi amafekithali avuke.
Ukulungisa sesiphakathi kwakho. Siyathaba ukuthi we are on target. Kulokhu esesikwenzile. Silama partners etu from the region azabuya, silama partners etu again from other foreign countries akona azabuya na wazo azo exhibita alike. The space esithethwe so far sithi 90% of the spaces esikhangela ukusithengisa. Therefore lokhu kuyasithabisa kakhulu.
Uqhubeke ethi bayathaba ukuthi labo abakhulumisana labo babhalisile ukuzobukisa njalo njengenjayelo amalanga amathathu akuqala u25 kusiya ku27 Mabasa azabe engawe bhizimusi njalo basazavulela uZulu ukuthi angene mhla ka28 lo29 Mabasa.
Kulo mhlangano oqhakatheke kakhulu othiwa International Business Conference uyabukhona mhla ka26 April. Umhlangano lo uzavulwa ngu-Vice President uBaba Mnangagwa. Kunengi okulungisiweyo ku-entertainment kulama categories afakiweyo alungisiweyo. Njalo kulamanye ama-exhibitions azaba khona.
Izitendi zokubukisela lokhu zithengiswa njalo inkampani ye-ZITF ikhuthaze amankampani wonke ukuthi abhalise masinya ukuzobukisa njalo akudingi ukuthi baze bethwele imali ngezandla kodwa balakho ukubhadala besebenzisa imali yebulenjini. Mhla ka-26 Mabasa kuzabe kulomhlangano wabosomabhizimusi i-ZITF Business Conference. Kuthi mhla ka-27 Mabasa i-ZITF izabe ibonisana lamafekithali ukuba bangawavusa kanjani behlangene lenhlanganiso yamabhizimusi i-Confederation of Zimbabwe Industries. Umbukiso we-ZITF 2017 ukhangelelwe ukuvulwa okusemthethweni mhla ka-28 Mabasa kodwa akukakhulunywa ukuba ngubani ozawuvula. Eminye imibukiso ezabe ikhona ku-ZITF igoqela ezokwethekelelwa kwelizwe owe-Asambeni Africa Business Tourism Expo, le-Scholastica, le-Parkprint kunye le-Ultimate Home. Kusenjalo, ikhansile yakobulawayo isiqalile ukuhlanza idolobho ilungiselela umbukiso we-ZITF. Isikhulumi seBulawayo City Council, unkosikazi Nesisampofu, uthe sebeqalile ukucenta ukulungisa izibane zedolobho kunye lemigwaqo.
Nyaka munye lamunye iHost City uBulawayo iyafaka iprogram eyokulungisisa idorobho esikhanyela khona ukuthi silungise imigwaqo, siqume utshani, sikhanye lama-lights. Leyo program isiqalisile.
Amazwe asekhombise ukuthi azabe ekhona embukisweni wezamabhizimusi owe-ZITF 2017 agoqela iBotswana, iBrazil, iChina, iJapan, iKenya, iMalawi, iMauritius, iMozambique, iNamibia, iPakistan, iRussia, iSouth Africa, leZambia. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Umongameli Robert Mugabe okhangelelwe kwethekelela izigaba zonke zelizwe lonyaka ekhulumisana labasakhulayo njalo isizwa izikhalazo zabo. Iphephandaba le The Sunday Mail lithi imihlangano le yahlelwa lugatsha lwabasakhulayo kuZanu PF njalo yavunyelwa lidale le Politburo. Abanye abasakhulayo bakhulumele Studio 7 bathi bengathola ithuba lokuhlangana loMugabe bazamtshela ukuthi sokumele achiye intambo zombuso, kuthi abanye ngabathi bazakhalaza ngendaba yemisebenzi esilelayo elizweni. Omunye wabasakhulayo laba umnumzana Thamani Ncube uxoxe loNtungameli Nkomo weStudio 7.
Ngokucabanga kwami alubambe ngithole ithuba lokuhlangana lalumdala. I think into yakuqala engakabhodi lelizwe edinga ukuhlangana labantu abatsha kumele ananzelele ukuthi khona igephe phakathi kwakhe labantu abatsha inganani, ebesenanzelela lokuthi khona kugephe yena leyo wenze mehluko bani. Because mina nginje kathesi I'm 35 years and ever since ngazalwayo kuze kube kathesi the only president engibe mazi uMugabe, the only government engibe yazi ngeyezanu PF. But I'm not employed, I haven't benefited anything. Ngangena esikolo ngafunda but I am loitering. So ngiza mbuzisisa kakhulu ukuthi kona for these 36 37 years i-ideology yezanu PF, i-ideology ye-government ubona ngani kuyasebenza yini, kumbe ubona ngani kule chance yokuthi after so many failures ukuzasebenza yini, because to me it has proved a failure altogether.
Ukona ubona uhlelo lwakhe lolu luphumelela yini kusiba lengu uqoko Ncube, kuyina ngakwenza nxa sizwile isikhalazo zabasakhulayo ayehluleke ukukwenza eminyakeni yonke le edlule?
Mina kini mboni ngani kahle kahle asilo hlelo esingathi khona kumbe ngisholisiso yokuthi khona abantu abatsha bangabe bahlutshwa yini. Mhlawumbe uyaweya ukuthi khona wamkeleke okunganani ebantwini abatsha, njalo uyaweya ukuthi khona abantu abatsha engabasebenzisa njani his advantage ukuthi khona awine ukhetho angabasebenzisa njani njengezikhali, because kaqali uMugabe ukwenza sengathi uyananzelela inhlupho zabantu abatsha ngaso kuyiwe ekhepheni. Similar faces azisebenzisayo ikakhulu egcina ithatha labo bantu abatsha ikangenisa kuma youth militia behlupha abadala besenza yonke into, kwesinye isikhathi begcine bethenjiswa lezinto ezifana lama stands abangelamandla okuwa develop. So to me it would appear ukuthi kona is just weighing ipopularity yakhe amongst abantu abatsha.
Alo-ke ngumnumzana Thamani Ncube osakhulayo owake waba ngukansilar wakwamadlambuzi ePlumtree exoxa lo ntungameli Nkomo weStudio 7. Kulandela izehlakalo eziningi zokuhlaselwa kwabanye abavela kwamanye amazwe kwele South Africa, izizalwane zalelo lizwe leza kwamanye amazwe lamhlanje zitshengisele ezitaladeni zeGoli zisithi kufanele luphele du udlakela lokuhlaselwa kwalabo abavela kwamanye amazwe. UBenedict Nhlapho sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
zicule ezalwane zeZimbabwe ezigoqela amalungu ezaphu awe MDC lenhlanganiso ilwela amalungelo kwaZulu labo bebengxenye yamakhulu bebetshengisela laba eJohannesburg abakwamanye amazwe lezalwane zakwele South Africa bebebambene izandla ngesikhathi befolile ezitaladini besithi phansi ngezenophobia. Ngo-2008 ukuqhamuka izenophobia kwele South Africa kwafa abantu abedlula amajumi ayisithupha. Ibuye yaqhamuka njalo ngo-2015 kwafa abayisithupha. Lonyaka-ke ibuye yabakhona kwabhidlizwa impahla yabakwamanye amazwe ebiza izinkulungwane zamadola. Abebetshengisela laba bona bakubeke kwacaca ukuthi lo ngumkhuba okungeke usavunyelwa ukuqhubekela phambili. Ilunga lentsha yebandla lezaphu umnumzana Dumisani Nleya laye obengomunye wabatshengiselayo uthi ukutshaywa kwabakwamanye amazwe eSouth Africa ngumkhuba omubi ongafunekiyo e-Afrika.
AboMandela, laboNkomo, laboKwame Nkrumah babe sithi bayakhulula i-Afrika ukuze bonke abantu abahlala e-Afrika bakhululeke, basebenze bonke, bathuthukise i-Afrika behlangene. Lokho kokutshayana kuyasimangaza.
Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Inches Asiti wenhlanganiso elwela amalungelo eziphepheli yena usole kakhulu umeya weJohannesburg umnumzana Herman Mashaba esithi uhleli ekubeka obala ukuthi akabathandi abakwamanye amazwe. Akwelinye icele umgcinihlalo weZimbabwe Community in South Africa ongomunye wabaqoqe ukutshengisela lokhu umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi kuqakathekile ukuthi izalwane zakwele South Africa zikubambisise ukuthi akusibo bonke abakwamanye amazwe abadala amacala kuleli.
Bakhona ama-South Africans abagangayo, bakhona abavela kwamanye amazwe abagangayo, yikho siyamapholisa kumele enze umsebenzi wabo, kodwa kungathi ukuthi abantu abagangayo ngabantu abavela kwamanye amazwe.
Abakwamanye amazwe abebengxenye ukutshengisela lokhu bakoqela abeSomalia, Nigeria, DRC, Ivory Coast, Pakistan, Ethiopia lamanye amazwe achiyeneyo. Izalwane zakwele South Africa lazo beziphume ngobuningi. Ngomunye wabakwele South Africa abebesithi abemukelwe ngezandla zombili abakwamanye amazwe.
Viva Zimbabwean community, viva!
Viva!
Viva Somalian community, viva!
Viva!
Viva Arab community, viva!
Viva!
Viva African diaspora, viva!
Viva!
Uhulumende South Africa yena uthumele umkhokheli kahulumende wesabelo seGauteng umnumzana David Makura yena utshele abebetshengisela laba ukuthi uhulumende akafuni kuyibona izenophobia. Izalwane zakwele DRC ndawonye lezakwele Nigeria bezizele ngungu yazo yokuthula ekhange abaningi ekutshengiseleni lokhu. Le Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguBenedict Nhlapho.
Live Talk kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection lamhla sixoxa ngemihlangano kaMongameli Robert Mugabe akhangelelwe ukuhamba ekhulumisana labasakhulayo ezabelweni zonke zelizwe. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Esingakangeni esigabeni esilandelayo wathi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Umnumzana Ahmed Kathrada oyi sentilongweni eRobben Island isikhathi sinye lomnumzana Nelson Mandela kasekho. UNathan Balton umqondisi wenhlanganiso yeAhmed Kathrada Foundation uthe umuyi ubhubhe ngesikhathi ehlolisiswa igazi ekade lingene ekhanda lakhe. UMongameli Jacob Zuma uthe leSouth Africa kumele lihloniphe ukutshona kukaKathrada ngokwehlisa kancane amafulegi elizweni lonke. Umuyi wangena ezombusazwe eleminyaka yokuzalwa elithumi lambili 12. Waqalisa ezombusazwe ekunhlanganiso ye-Youth Communist League eyayiphikisa inketabitshabi yabemhlophe. Ibhanga lesizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe selikhuthaze uZulu ukuthi asebenzise imali yohlobo lwamaRand akwele South Africa ukwenqabela ukusilela kwemali emabhanga. Umsekeli kasibalukhulu waleli bhanga umnumzana Khuphukile Mlambo utshele intatheli zindaba ukuthi njengoba ele South Africa kulilizwe elilobudlelwano bokuthengiselana lele Zimbabwe ukwedlula amazwe wonke kumele kusetshenziswe amarandi. Uhulumende wethula imali yohlobo lwama-bond notes ngemva kokuba amabhanga engasela mali yohlobo lwamadola eMelika. Kodwa udubo lolu lokhu luqhubekela phambili ngoba uhulumende wadinda ama-bond notes angamakhulu azinkulungwane ezimbili $200 million lona ilizwe lifuna ukusebenzisa imali elibhiliyoni elilodwa. Umlambo uthi osekusele ukuthi abathengisela ele South Africa impahla baqathanise intengo yabo nge-rand hatshi nge-dollar leMelika. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Bulisani Ncube.
Kuthiwa abadlwane benja bangaze bazalela ngalinye kabathungululila ngalinye futhi yindlela engayifaka ngayo indaba yethu.
Ye, ungachasisa khonapho ukuthi uthini?
Ngitsho ukuthi iqiniso ngasitshelana iqiniso njalo some of us kusukela vele ngo-2009 ikakhulu ngemva kokuba i-economy isistabilizile. Sasi ukufaka kocaca ukuthi ukuze sanelise ukuthi siye phambili nelizwe ukuthi kusetshenziswe iRand. Ukusebenzisa idola kwenza izinto ezenziwe eZimbabwe zidule okwedlula ezenziwe kwamazwe angomakhelwane okungancedisiyo ukuthi umnotho welizwe ukhule. I-bond note ilingana ledola. Isisindo sayo. So kutshengisa ukuthi vele ngenye indlela lokhu esisebenzisa idola. Nxa siqhubeka njengelizwe sisebenzisa amadola, asingeke ngitsho nakancane sife ukuthi siyenze umnotho welizwe kube ngcono. Ngoba okokuqala idola le ngenzathu lisebenzisa ezinye ngalo i-overfloat. Yikho le sinkwa esiyi-$1. Uthe wena nxa uvaliwe wenza uthe impahla ozenzayo uzenza zi-overvalue. Okwenzakala ukuqina kwenzakala yikuthi zigcina zidula ikakhulu nxa usuziqathanisa lempahla ezenziwa emazweni angomakhelwane iZambia, iBotswana, iSouth Africa, iMozambique zigcina zidula kakhulu. Okutho ukuthi nxaso azisa-attract abazithengayo ngaphandle kwelizwe. So ukusebenzisa amaRand kuzancedisa ukuthi kwehlise intengo yempahla ezenziwe eZimbabwe fanele ukuthengisela amanye amazwe ngoba vele umnotho welizwe ukhula ngokuthi impahla elizenzile elizweni lanelisile yini ukuzithengisela amanye amazwe.
Kanti manje pho kungani iRand lingatholakali kalula ikakhulu emabhanga lapha esibona abantu beswela imali zabo?
Hayi, singakhohlwa ukuthi eminyakeni le edlulileyo kade khona ukuthi sithe siqala ngo-2009 ukusebenzisa imali eziningi zamanye amazwe ngokuthiwa yi-multi-currency. IRand belisebenza kulamanye amakhampani akade holisa abantu ngamarandi. Kuthi ngokuya kwesikhathi ngenxa yokuthi abantu babone idola lingcono njalo lamabhizinisi labo babethi nase besenza i-exchange rate barobha abantu laya liphela kwaze kwathi lalabo abalabantwana kuba balezihlobo ze-South Africa ekade zilithumela iRand yaqala ukuthi bengakathumeli iRand kathiuthukile imali ngomkulu khona ngale South Africa kothi ubatshele ukuthi kayifike ngamadola. So amaRand vele awasabuyi ngendlela akade kuya ngawo. So kungabakwazi vele izinto sezimaRand ngizaqalisa ukuthi lingenike iRand ngendlela ngoba izinto bazekwasezithengwa ngamaRand.
Alo ke umnumzana Bulisani Ncube ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe bexoxa ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Kulabo somabhizimusi abasakhulayo abalichumi lesikhombisa i-17 asebekhethiwe ukuba ngabanye babo somabhizimusi abakhulayo abayinkulungwane eyodwa i-1000 abadabuka emazweni ehlukeneyo wayozwekazi labensundu ele-Afrika abazaphatheka kuhlelo lwemfundiso lokulolonga ubungcitshi babo olwethoni elumelu mentorship program lwangapha eMelika. Okuningi ngalolu hlelo asizweni uMike Hobe weStudio 7 exoxa lo nkosazana Rulo Nondo ongusomabhizimuso okhethiweyo kuhlelo lolu.
I got an email from them. I must have been on their network from previous years.
Ke ngiqala umsebenzi wami wokuthunga izigqoko. Ngifunde ukuthi abantu abaningi becabanga ukuthi ukuthunga izigqoko akuhambelani ngokuba ngusomabhizimuso. Ukuba umuntu othunga izigqoko kuyibhizimusi. Lokhu yikho kwenza ukuthi ngifise ukungena kulolu hlelo, ngoba uhlelo lolu luzonginikeza ithuba lokuxoxa labantu abadabuka emazweni atshiyeneyo awezwekazi le-Afrika. Ngigcine lami ngisiba lolwazi mayelana lamasiko abo, izigqoko zabo, njalo indlela ezitshiyeneyo zokwenza ibhizimusi sibambisana.
Njengosomabhizimusi osakhulayo, kusho ukuthini kuwe ukumukelwa yile nhlanganiso kamnumzana Tholi Elimelu?
Isn't really what cuts it. What matters to us is the business of fashion.
Uhlelo lolu lubalulekile kakhulu ngoba ulukhangele lokufundisa abantu indlela ezijeneyo zokuphakamisa ulwazi lwabo kundaba zebhizimusi. Akula muntu owaziyo izinto zonke kubhizimusi. Isibonelo yikuthi kulabanye abalesipho sokudala izinto zokuthengisa kodwa abalalo ulwazi oluthile mayelana ngesimo somnotho. Uhlelo lolu luzobanikeza ithuba elikhulu inxa yokuba nawo uma sebeqedile ukufunda bazaphuma lapho sebelolwazi olujululeyo mayelana ngesimo somnotho.
Uma usiqedile ukufunda kulolu hlelo, ukhangelele ukwenzani lalokho osekufundileyo kulolu hlelo?
Uma sengiqedile ukufunda, ngikhangelele ukubambisana labantu abadabuka emazweni atshiyeneyo awezwekazi le-Afrika ukuze sifundisane indlela ezijeneyo zokuthunga izigqoko ezingajengisa umhlaba wonke jikelele amasiko ethu, njalo sizabe sifundisana indlela ezijeneyo zokwenza imali eningi ukuze lathi sithole inzuzo kumabhizimusi ethu.
Alo ke ngunkosazana Rulo Nondo, usomabhizimusi osemsebenzini wokuthunga izigqoko, njalo engomunye wabakhethwe ukuphatheka kuhlelo lwe-Tony Elumelu Mentorship Program, ubeqoqa le-Studio 7 eseHarare. Ukwezemidlalo, umqeqeshi weqembu lenguqu elebulawa esithi uMandla Mpofu uthi ukhangelele ukuba iqembu lakhe liqede imidlalo yalo likusigaba saphezulu engalaneni yemiklomelo. Okuningi asikuzweni kuJoseph Njanji.
Umqeqeshi uMandla Mpofu yena osanda kuqhatshwa liqembu lebulawayo sithi uthi amalungiselelo abo ahamba kuhle kakhulu, njalo sebebumbe iqembu eliqine kakhulu elilakho ukuncintisana lamanye amaqembu adlala kusigaba se-Premier Soccer League.
Iqembu selibumbekile sibili, mzwana siyaqalisa nje u-game 1 sibona ngani hayi lathi sizahamba siyenqinela labanye, singasoze siyangisa umphakathi ubulawayo omuhle. Sizazama sibili team lengi yabantu.
Iqembu lebulawayo City lingene ngomnyaka ka-2016 kusigaba se-Premier Soccer League, okutsho ukuba lonyaka ngomnyaka walo wesibili lidlala kusigaba saphezulu. Nyakenye liphutshe liphakathi laphakathi kwengalane yemiklomelo, njalo uMpofu futhi ukhangelele ukuba lonyaka liqede likusimo esifanayo kumbe endaweni ephezu kwalapho.
Ngokudlala kweqembu omnyaka ophelileyo ekwanise ukuthi ingene ku-top 8, besikhangelele ukuthi sibuyele ku-top 8 ukusenze ngcono. Ongaphansi kwalokho hayi as a club njengeqembu hayi asikufuni.
Iqembu lebulawayo City lizaqala ukudlala lamaqembu akobulawayo kumncintiswano we-PSL njengoba lizadlala leqembu le-Highlanders emdlalweni walo wakuqala, njalo eleBhoso yilo eliyabe lisekhaya njengoba lawa maqembu esebenzisa inkundla ye-Barberfield. Kwesibili lizemukela ele-Chicken Inn. Emdlalweni walo wesithathu iqembu lebulawayo City lizavakatshela eleShabane Mine, kuthi kwesine lizemukela elinye njalo iqembu lenkabazwe ele-FC Platinum. iqembu lechicken lidinge abadlali abambalwa asebelesikhathi yeside bedlala kusigaba se-PSL njalo laba ngababalisa uHeritane loThembani Masuku abakade bedlalela iqembu le-Haumine ubheka impilo Ncube owayedlalela iqembu le-Chicken Inn kanye loDouglas Sibanda obedlalela iqembu le-Highlanders ngimele iStudio 7 ngobulawayo ngingujoseph njanji
siyabonga lilale nguChris Gande
siyalibonga ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
lilani
murara zvakanaka mhuri yeZimbabwe.